chikonzi chedarevedzi mosa rekumasvingo chaenza nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubudisa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatambisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yegetsmani yakatekesera dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura nestudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yaona kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGetsmine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndirikubudiswa pano pamwe chete nevanhu hanzi budai muzimba togobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude munhu vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isi tiri kuda mari dzevarume idi dzavakashandira handiti hatina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda oda kuti tibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panza apa nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakambuda rikubudiswa muzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Slengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu wakamboremba kubuda mumbasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vava kuita zvechisimba zvokungoburisa vanhu vasina kuvapa mari negetsmani ndoyavaishandira ende pakuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaii saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho simba dzanga dzava dzedu asikuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburisa pachena.
Vamwe vana vataura nestudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemushakabvu waRobert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba dzemainis zvekuti kubudisa kwakudita zvo zvedika hauna kwatotoinda todongovata pazhi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isi madhara edu akasevenza mumaini 35 years vanaa mari vakapuwa asi varonzi budai mumba mupinze munhu wegzt hakuna kwatotoinda todongovata pazhi nhasi.
Vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majititi vabude asi gweta riri kuvamiririra vakoreni maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorisa kuti vanhu vadzingwe mudzimba then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
Vamaboke vati vari mubishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzama radare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko vaGreat Zimbabwe University vaAnderson Chikwatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kuGetsmine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.